Kiruk nou Zambia, ta sambira gungano re vaneta zi teknoloji mkumba ku Southern Africa wanasangani zira Zimbabwe, Malawi, Zambia, neku Namibia wangwa wasangani zi wane ne HDK kiruku Zambia vaneta re Tech Camp Zambia watungani za udaro papa ine competition iyo hati tisa yata za tetsura ta wina isusu mbairo wacho ndi wekuti tunukwanisa kuzendu zambiri ni project yata katira mshiri mwazo wa matatu chiruku no kusaka kukuda ira kusi project yidini ndi zambiri ita kwanisa wakubudi zira mune chana ngejita
zii cha iso za maka gazira za suwa ni kwa situa na mbairo
project yata gazira ita batira rechidiki kutuwa wakwanisa ku participate mwa elections za rute rama 2018 ino nzi Youth Awareness Project Africa ino ngeri a mobile application ino shanda pa mpo ya runare ino kwanza wusi vishidiki wa kwanza kuona information ino chokita mima elections kuti ma parties aruko ranande hapi panu asu aruko ranande hapi ma polling station arukatu zinawende hapi uye now this is nge zibuda zine chokita nima elections asu zinege zisuwaneka zisuri nyore nyore pama pama fona avo iyo vanonga chikwanisa kupindirwa mvunzo yavo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vari vanonga vachibatsira maelections uyewo kuripota nyaya dzine chokuita neviolence mirishonga mumaareas mavo uye kuona kuti zvii zviri kuitika mune dzimweni nzvimbo kuti vasawanike vachibatanidzirwa munyaya dzemirishonga mavanenge vachigara.
Manga muri vangani vakabva kuZimbabwe?
Tanga tiri 9 vakabva kuZimbabwe asi tapatsanurwa tikapinda mumagroups akasiyana-siyana saka group redu ratazorwina ranga rine 4 mazimbabweans 3 vekuzambia 2 vekumalawi saka takadaro tanga tichibatsirana tichipanana mazano kuti munyika dzedu dzakasiyana zvii zvatinosangana nazvo mune zvatinoita ndobva takwanisa kuburikidza nekugadzira mobile application yedu yadhevelopwa nemukomana anonzi Norman Dube shure mumazuva mairi tiri kuno saibva aigadzira tiri kuno ndobva aipresenta kumajudges azoona iyo project yanga ichikwanisa kuzobudirira mune zvaanga ichiita.